A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 24th, 2018. Welcome to the women's segment, the women's round table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Mina inlemukelayo ngisithandekile Mhlanga. Today on the Women's Roundtable, we're looking at violence and intimidation against women pursuing politics in the country and efforts by some non-profit organizations to encourage peace during the elections. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave through Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and at www.voandebele.com.
And so to join our discussion, like if you are just joining us, as we have said before, our discussion today, we are looking at violence and intimidation against women who are pursuing politics in the country. And you remember that in the run-up to this year's presidential election, as is happening now, there's been a rise in violence against women in different political parties in the country. Recently, the leader of MDCT, Thokozani Kuphe, was harassed during the burial of the late Morgan Tsvangirai, and again this week was booed outside a Harare court, the acts which have been castigated by rights group.
And don't forget, Star, that we're also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation right now as we live stream. And as Star said earlier on, we are now going to listen to Linda Masarira of the MDCT Kuphe speaking about an incident that happened yesterday at a press conference in Harare, speaking about the violence against Thokozani Kuphe.
Nyaya akisata mangara kumapurisa nekuti tichiri paku identify kuti vanhu vanga varipo ndivanani nevatinoziva kuti gone kunoisa mapepa aya kumapurisa. Notakaona zvisingabatsiro tisvike tichingoti chaunga changa chichitukiridza nekuti chaunga chachinozonetsa kuti vazive kuti nanga nananga vanonomubata papi pacho.
Samuri kutovaziva vanhu vacho.
Tine vatatu vaviri vatakagona kuona vatinoziva nemazita varitorimo mumastructures MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Tafumana Islamid. Ndoda kuvhunza zvekare kuti pane chaunga chakanga chiri kucourt nezuro chitukira Dr. Kuphe. Ndiwo here vamwechete vakanga vari kuparusirwa Tsvangirai vaida kupisira Dr. Kuphe mumba?
Vamwe vandakaona ipapo ndakavaona kubhuyera nekuti inini kubhuyera ndakandiriko, vamwe ndakatovaona nemaziso angu. Saka zvinoratidzawo zvakare kuti zvinenge zvinhu zvanga zvakarongwa nekuti panga paine vakuru vebato reMDCT vana Jameson Timba, kwanga kuine mukuruwo wekuyouth vana Danford Ngaidzore, asi hatina kuvaona vachidzoreredza vanhu kuti vasaite zvavaiita. Saka isu tikatike takatarisa zvinhu zvakadaro tinozoona kunge zvinhu zvazvo zvakarongwa kuti ngazviende kunoitwa zvakadaro kana kuti ngazviirakidzeka kunyanya dzisira kana kushoresa. Asi isu tikuti semadzimai tine kodzerowo mukati menyika ino, kodzero iri mubumbiro remutemo kuwanikwawo mune zvematongerwo enyika, kuwanikwawo tichipikisa zvatinge tichiona kuti izvi zvaakubuda mugwara ratakaumbira musangano.
Mune kumwe kutaura, muri kureva here kuti vachamisa vari kutya Dr. Kuphe ndosaka vari kutuma kuti vanoita violence kune mutungamiriri weMDCT Dr. Kuphe?
Handingafungiri vachamisa, totaura zvatakaona. Takaona vatevedzeri vavo nevatinoziva vari mumastructure varipo vasingakuzi vanga vari kuita mhirizhonga iyi, vanga vari kutuka zvinyadzi, vaipotsera matombo nevaikika motikadzi.
tikubvunza nekudaro kuti kana munhu uchiziya kuti uyu ndomukunda haugoni kutumira vanhu kuti vanomurwisa nekuti unenge uchiziva kuti ndakamuhwina kare saka ndosaka ndikubvunza kuti munofungidzira here kuti vachamisa vari kutumira vanhu nekuda kwokuti vari kuziva kuti vanokundwa pasapoti nadr Cooper
ipapo zvinenge zvakutoda kuti mubvunze varivo vachamisa kuti nei vari kusiya vatevedzeri vavo vachiita zvinhu zvisina tsarukano kudaro
takatarisa chiitiko chanezuro munoona here nyika yezimbabwe ichikwanisa
We're hearing there from the spokesperson of MDCT Coupe, Linda Tsungirai Masarira, who was speaking about an incident that happened yesterday outside in a Harare court where MDCT leader Thokozani Coupe was booed as she came out of the court. And also there were some derogatory words that were actually uttered at her. So these are some of the discussions we're having today.
Yes, and not only Thokozani Coupe, the leader of the National People's Party, Joyce Mujuru, also alleges that she was harassed while conducting some of her political campaigns in Harare by suspected ZANU-PF supporters.
Meanwhile, some organizations have been encouraging peace during elections, and the Zimbabwe Council of Churches will tomorrow be holding a peace march in Harare to encourage peace during elections. Another organization, Heal Zimbabwe, and others have also been calling for peace during elections and an end to intra-party and, you know, violence against women. Over to you.
Ye kulabo abasanda ukusixhuma si lapha ku Women's Round Table asihluzeni bomama lapha esihlaziya khona udaba ba lodlakela oluqondiswe kwabesifazana abakhankasayo ukukhetho ukuthi bebe esezikhundleni ezimqoka siyabona ukuthi kule nkosazana Thokozani Coupe kule sehlakalo esenzakeleyo sigcwele nje ebulenjini babo internet lapha esenzakeleyo lapho abasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandlale MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bemlandele unkosazana Thokozani Coupe bemhoza bekhuluma amabala esinganyeke sawathi bhadla emphakathini kodwa amthukayo yena engowesifazana manje abantu abaningi bebezibuza ukuthi kade lokho kwenzelwani ngoba ngowesifazana na akalalungelo layo kuba lombono wehlukileyo siyabona phela ukuthi bebesiye emthethwandaba lokhu lapha abaphikisana khona ngokuthi mbani ozasebenzisa igama kanye lokunye okuphathelane lebizo le-MDCT phakathi kukankosazana Thokozani Coupe lomnumzana Chamisa. Yebo ke ayisikho kwakuqala lokhu kwake kwaba lesinye njalo isehlakalo esake senzekala eBuhera abaningi liyakhumbula kungcwatshwa wayengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lawo MDCT lakho kukhanya kwake kwaba lodlakela lanxa nje kwakungasiwo wesifazana yedwa babe baningi. Ababe khonapho lababe labesilisa laba bagoqela umnumzana Bednico Bebe lo umnumzana Obet Good kodwa ukhuphela ibamkhupha bakhuluma laye nje okuqondane laye lokuthi njobe vele emathebeleland engayenzi okokuba ngumhlamuki okungaphathanga abantu abaningi kakhulu njalo ayisibe yedwa siyananzelela ukuthi abanengi abesifazana bathi babehlukuluzwe siyabona la unkosikazi Joyce Mjuri kulesikhathi lapha kathi bambiza ngelokuthi ngumthakathi njalo kwabe kwaba lesikhathi lapho owake wachaya khona ngabanye abacatshangela ukuthi ngabe bandlale ZANU-PF simbonileke isikhulumi sika sebandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Coupe lapha Linda Masarela echasisa ukuthi kwahamba njani njalo esisho ukuthi basolela ukuthi ngobani abayenza njalo sithi yena uyabazi yiba babekhona eBuhera so abantu abaningi bathi kathi nxa besazakala kungani bengabotshwa kodwa sambona umnumzana Chamisa esethula umbiko esithi akufanelanga lokho kwenzakaleyo wazigeza wathi bona abafuni kube lodlakela kube lokwethukana kube lani wathi lokho ayisikho okulungileyo yikho ke sikukhangeleyo lokho lamhla kodwa sikhumbula ukuthi ayisibo bodwa abakhankasela kuba ngumongameli abahlangana lodlakela kulabanye labo abasezikhundleni eziningi amakhansila abamela abadinga izikhundla zedale lephalamende labo balokuningi abakhuluma ngakho sikhuluma nje lamhla intathela izindaba yethu ubathable masuku uke waxoxa labanye abesifazana beMDC Alliance abathi labo balokunye ukuhlukuluzwa lapho nxa bencintisa ezikhundleni ezithile njengokuthi bebefuna kube lomnye wesilisa kumbe bebanje ngamandla ukuthi bencintisane kuma primaries baleze zathu eziningi nje lizazwela bona bezikhulumela lapha ngakho ke kathesi let's listen to what these women have to say.
Kugcineso kusenza i-declaration, but even though wenze i-declaration kulama challenges alothe khona here and there, regardless ukuthi abantu abanakekeli ukuthi at least umama oyi-one owasukuma wama wamela iqiniso wama wathi yena uzokuma lo president, abanye bonke bephume bahamba bayaxoxoza lelali nxa sebephenduka sebe-accommodatewa ngabo baba phakathi kwabo baba abangu-10 behluleke ukuthi bayenze i-declaration yomama oyi-one. Mina ngokwami I feel ukuthi thina omama basithanda nxa kuyukuthi kulo msindo lanxa sebefuna ukuthi basisebenzise ukuthi baphutshise ama-agenda zabo abantu abanjengabo baba kade kulabo baba ababili abakobulawayo lokuthi ukuthi umuntu ongumama baya bembangisane I really don't know.
Ngithi kona ucelesile mahlangu nguye ofanele aphiwe engahambi kuma primary aphiwe ukuthi akhondeste i-constituency yephumula emeleli MDC Alliance ngoba nguye yedwa umfazi ku-PDP owafaka i-CV yokuthi khona ufuna ukukhondesta for a constituency. So i-problem yena yeleyi sibona ihlangana labo mama iZimbabwe yonke yethi i-constitution yethu yeZimbabwe ithi khona 50-50 even ama-political parties sila ma-constitution akhuluma ngendawo ye-quota system for women.
Ye kube lobunzima sibili obukhulu emangweni lokukhampena silapha kwezompangazi singomama nami nginje ngikhona pha ebubi kube lokwethuselwa okuningi ingathi nje indaba ze-election violence singakhangela kathesi kunje ngikhangelane lama-primary semeyi lapha ebubi kuningi okwenzakalayo ikakhulu ma sesikhangela ukuthi ama-primary lawa embhekane lawo alama-restrictions ngoba kukhangelelwe kuphela ukuthi kuthiwe kuvote o-chairperson ama-wards lama-councillors and some few executive members kuphela ubunzima lobe siyabe sihlangana lawo nezinto eziyabe zingathi ziyatshintsha.
Those were the aspiring women candidates in the MDC Alliance, which they are crying foul over the unfair treatment over constituency allocations within the parties under the alliance. But they are from various parties which are in the alliance, as our correspondent Batabile Masuku reported today. And lizizwela besifazana lapho bekhuluma bechasisa ingxaki ezichiyeneyo abadibana lazo lapho befuna ukuncintisa. Kodwa ngizwa ukuthi ecingweni sesilomunye umhlonitshwa, silomhlonitshwa oqala esixoxa laye lapha uNkosikazi Lucia Matibenga, yena ke ngumkhokheli webandla le-PDP. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Ye, nithemba balalele. Ye, ungasinika owakho umbono osuzwile udaba olusegudwini udlakela kwabesifazana kusanda ukwenzakala isehlakalo kunkosazana Thokozani Khuphe labanye nje bakhalakhala okuningi okuphathelane laba besifazane. Ungathini ngakho konke lokho okwenzakala?
Konke lokho okwenzakalayo yinto esihlala siyikhuluma ukuthi i-participation yabantu besifazane kwezepolitika ivele inzima. Inzima kakhulu ngoba nxa sebesithi bayazama labo ukuthi baphatheke ngezombangazi bahlangana nenhlamba, bahlangana lokuthethiswa okungayenziyo ngabantu abayabe ngithisana labo. And generally amadoda, umuntu owesifazane oqinileyo esingathi o-strong vele kabazwanani laye, bayakudingela amacala. Asisoze siqalise edabeni luka Dr. Khuphe kuphela. Singakhumbula ngo-2014 it was Dr. Mjuru owahlangana nalolo hlupho kuZANU-PF. Singakhangela lami mina engikhuluma lani ngo-2007 ngahlangana lokuhlukuluzwa khona lokho okunjalo. Kwaphinda futhi ngo-2015 sahlukuluzwa saze saxotshwa edaleni lephalamende. So So abesifazane vele ukusebenza lokusebenzelana labantu phakathi kwama political parties kunzima kakhulu.
Mhm. Yeah, kuyezwakala ungathi fahla njalo ngolimi lwesiNgisi ukwenza ukuthi bonke abantu bezwe.
We have always said it time and time again that women's participation in the political field is always littered with challenges. And the challenges emanate from the men in those political parties who, when they see a strong woman, they are scared of that woman. And it was in other instances, they actually use other women to pull down the strong woman. The perceived or the really strong woman is then pulled down using other women as instruments. You can talk about what happened to me in 2007 in the MDC when I was removed from the women's chair. At the forefront of doing that were some women faces, but in actual fact, they were only tools of the men who were using them. We were fast forward, you get to 2014, the people who were hailing insults to my Mjuru were actually women. But if you looked closely and carefully, you would have seen and noticed that they were being used as an instrument by the men who were scared that a strong woman was coming forward and was going to take over. Fast forward to 2018, we have Dr. Thokozani Khupe. If you look at it, she is being fought left, right, and center, being held with insults. But even if she has made a choice that is different from theirs, is it warranting that you can hail insults of that nature to a woman? So I think it's high time now that we have all seen that the men are not comfortable with strong women. It is about time that those strong women must come to a round table and decide what they want to do going forward.
Over to you, Mabelisi.
Thank you very much. Please hold on. Muchirongwa chedu che madzimai kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga kana kuti kushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika. Kurohwa kwakamboitwa amai Joyce Mujuru uyezve tanzwapo amai Lucia Mativenga vachitaurawo kuti ivo vakambosangana nemhirizhonga muna 2007 nemamwe makore apfuura. Uyezve kutukwa kwakaitwa muzvare Thokozani Khupe tinoona iro vhiki rino kutanga kwaro uyezve mhirizhonga yavanotivo yakaitika kwavari pakavigwa vatsvangirai. Saka ndo zvimwe zvatiri kuziya nezvazvo kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi pane zvematongerwo enyika. Kune rimwe divivo kune masangano ari kukurudzira iwo kuti aiwa vanhu ngavawanikwe ivo vachidyidzana, vangava vari madzimai kana vangava vari varume. Nemangwana pachange pane kuratidzira kuchange kuri muHarare kuchikokerwa nebato reZimbabwe Council of Churches, apo vari kuti vanhu ngavabatane vawanikwe ivo vachiita zvakanaka munguva yesarudzo pasina mhirizhonga. Regai timboenda kuti tinzwe kubva kuna Mai Khupe vachitaura ivo zvakaitika kwavari pavanga vari kurufu rwavatsvangirai. Let's go to Mai Khupe and listen to what happened to her during the late president of MDC Morgan Tsvangirai.
Saka patatanga kusvika kuchitubu ndopa ndaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo avo. Saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vemaopposition. Ndopa nga pachitonzi nemamwe mayuti, saka ivo vari kuti tisu tirege kuvateerera, tirege kuvateerera tivarove. Kombanje yatatengerwa tinoiisa kupi? Saka isisu ndobva tabva payapa. Imwe ndatazombotiza nemotikari yasecretary general wangu, yazi dzangu dzavharirwa, ndatadza kuti ndopinda sei mumoto. Asi tatenderera tikafamba tichiona vanhu mumaindastry kuya kwesipana Gazaland, tafamba netsoka pese payapa tichiona vanhu. Patazenge tapa Glenview kava kuita ma home furniture area A. Tiri kupinda pae tichita kunge tiri mudzidzi muri kushandira vana kuisa ma furniture ma wardrobes, ma chairs, ma sofas. Vana vari kuchema mai zvatiri kuitwa kuno. Ma youth ezano vanoya vachititorera mari every week munhu achinzi bhadhara $70 nema youth ezano. Saka havasi kuda kuti tipote tichinzwa kushushwa kuri kuitwa vanhu vari mumaconditions akaipa kudaro. Nokuti ikoko uchiri muhurumende uchiri pachinzvimbo chavice president haukusviki uchizviona. Saka inini samai ndiri kufamba ndichiona. Saka ndopavazotanga manje kuti kandira matombo. Kurova nezvimubhadha nezvimupinyi nemapuranga iwayo ini ndarohwa padama rekuraiti zvekuti ndatobva nekwadokita kwandanobayiwa majekiseni uye nekunzi ndiende kunotorwa x-ray saka kwazonzi kwex-ray kwandaifanira kuenda kwavharwa ndichaenda mangwana asi ndapiwa hangu mushonga iwa uri kundiitira zvakanaka.
Mamakope, mungatiudza zvafamba sei chanzwa kuti mambovhiringidzwa nevechidiki parufu rwavatsvangirai?
Patasvika tabva tachizurinani tiriende kumba kuna mbuya kuti tinovamutsa. Patanga takutoenda kumba kuya kuya tabva tangoona mayouth avangouya vangotanga kuya vari 10 kubva vatanga kutirova and then kubva kwazouya ine mhomho vechitaura kuti zvino iwewe uri mudzidzi tenzonkera kumatevhelelens tichazokuuraya. Yeah, you know, and vechichanta maslogans achamisa kuti chamisa 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 ndiye, you know, iwewe ndavosukati kuteerera saka tabva tarohwa kubva tafamba. Vamwe vavanga vane imba yavo kubva vazochipinza mumba mavo because mayusa achanga achiwanda manje. Saka patapinda mumba muyamuya vatanga kukandira matombo mukati meimba iyai and kubva vazotanga vabada kupisa imba yacho tikwanisa kuzoipisa. But because mvura yanga ichinaya huso wanga uri nyoro saka wangopinda smoke chete but they wanted to bend vanga uchida kutoipisa hati iyo iyai saka tamira paya kusvikira kwazouya vesivil society ndiyo vazouya Dr. Francis Lovemore ndiye azouya nemaorganization dzakasiyana kuti vauye kuzotirwesura kuti tiende kuya kuya kwanga kune vamwe.
Tingati ndanzwa muchiti marohwa mungatitsanangurira kuti manyatsa kurohwa sei
ndarohwa nedombo kuback up kubva vatanga kundidira nedoro vamhedze vanga uchindiriwa nezvibhakero because vanga uchifamba vari mumashure isu tanga tifamba tinaye SD Monzora naBeb takaona kuti pana pazvatoma tanga tanga tatobatana nachairman wekusouth africa province.
Apo manga muri kunzwa kubva kuna amai Tokozani Kupe vachitaura ivo musure mekunge vataura ivo kuti vakashungurudzwa paivigwa muchakabvu vaMorgan Tsvangirai. Tisataridza muzvare Kupe veMDC yekwaKupe, taridza amai Joyce Mujuru vesangano reNational People's Party vanga vari kutaurawo ivo kuti vakashungurudzwa uyezve vakaonekwa ivo vachirohwa pavakange vari muHarare. Saka ndaona vamwe vanga vatondinyorera kuti Sis Marvelous havasi amai Kupe vari kutaura asi ndimai Mujuru ichokwadi. Sister Emilda Chieching sinokutendai nekutaura kwamaita. Regai timboenda kuna amai Mativenga tinzwe kwavari. Mai Mativenga, tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello. Ehe, manzwa apo pachitaurwa namai Mujuru uyezve namuzvare Tokozani Kupe, munoona sei zviri kuitika izvi? Chii chaizvo chiri kunyanya kuita kuti madzimai vawanikwe vachishungurudzwa nyanya vanoita zvematongerwo enyika?
Ini ndinongoti mhinduro yangu iri very straightforward. Chinoita kuti mudzimai azonge achiatakiwa kana kuti achikomberedzwa nokuzvuzvurudzwa nomutovo uwoyo kuona kuti mudzimai uyu wakasimba. Saka vanhu vakasimba especially vechidzimai vanotyiwa zvisingambobviri nevarume vari mupolitics. Vanotyiwa. Saka kwete uko kutovatsvakira mayouth anovavhundutsira vachivamanyisa kutongoratidza kuti ndiri kugwisa shumba yakasimba. Madzimai maviri amuri kutaura iwawo anoti Dr. Kupe naDr. Mujuru havasi madzimai ekutamba kana tichitaura nezvematongerwo enyika munyika muno. Madzimai kana mukataura zvedzidzo vakazvienderawo kuchikoro mukatarira zvoushingi munoona kuti mai mujuru vakaenda kuhondo vari muduku zvikuru, mai kupe vakatanga zvokurwira kodzero dzavashandi vasati vatombodini kana kukura. Saka vanhu vane experience inosvisa ine makore akawanda. Saka varume vanenge vakuona, ende munofanira kuti mutarise kuti madzimai wavo ari maviri pakaatakiwa mai mujuru vanga vadongorera kuti vachitora utungamiri hwebato ravo. Varume vakati hazvigoni. Ipapa mukatarira mai kupe the timing yekuatakwa kwavo, vanga vadongorera mukutora utungamiri hwebato ravo. Varume vakati bodo. Ende chinoita kuti vadero varume, varume vatengesi, havadi munhu anoita basa nemazvo. Vanenge vachida kuita sinjonjo tambo wakachenjera, vachiita unjari unjari noupenyu bwavanhu. Havanei nekusungunura nyika ino. Saka kana munhu wakashinga kusungunura nyika okwedera kuti andotora chidanho, vanotanga kubvunda nehasha. Vovatumira vanhu vanovagwisa semutoo uyoyu.
Regai ndimbokubata ipapo. Mataura chikuru muchiti imi madzimai ndiwo anowanzowanikwa achishandiswa kuti abvise kana kuti ashungurudze mamwe madzimai. Sei zvakadaro? Titarira kuti imi matombotaura kuti tichienda kusure uko kunana 2007 pane zvakamboitika nemi. Sei madzimai vasiri kudzidza panyaya iyoyi yekuti ndiwo vari kuendeswa pamberi pekushungurudzwa kwemamwe madzimai uyezve nevechidiki?
Handiti mukaona nyangwe muupenyu hwedu musanyanya kuseparata varume ava kana kupatsanura upenyu hwavo kudzimba noupenyu hwavanozoita kumabasa kana kumasangano. Kana kudzimba vachingova vanhu vanoshungurudza mhuri dzavo, vanongovuya nazvo kuti kubasa kana kuti kumasangano. Chechipiri, madzimai vanenge vasitombori conscious kuti panapa ndiri kutosevenzeswa kukacha umwe wangu. Chivimbo changu ndechekuti zviitiko zvose izvi zvaitika kubva makore esati kutaura iwaya zvinofanira kuve mucherechedzo nomuenzaniso uchaita kuti madzimai ati wait a minute, ngatimbomira timbocheuka kumashure tione kuti sei chaizvo tichibvuma kuitwa zvidiso kana kuti zvipanera zvinoshungurudza mamwe madzimai.
Mumbobata makadaro. Star, I just asked there Mai Matirenga to just, you know, explain why is it that women, like she said, continually are used to be the forefront of actually pulling down
other women. Yes.
So she's saying, you know, what she hopes in future is that women will look back at the incidents we're seeing happening now and learn that in future they actually need to stand for other women.
Kuqhakathekile impela ukuthi bekunanzelele khona oku njalo. Sizathanda ukwamukela abasilandelayo kathesi kulokho esikwenzayo kukhasi lethu le-Facebook. Kulo S. Lindsay Hammond, siyabonga ukuthi usibukele. Lo Promise Dube othi litshone njani, sitshonile singabuza lina. UGift L. Molobiseng uthi linjani bakithi, sikhona. Silo Raymond Maphakata, silo Thuthukani Mzila, silo Cinoza Khama Malinga, silo Raymond ukhona njalo ibizo lakhe selicitshile lapha. UMakhumalo bebuza ukuthi is this VOA Ndebele? Ye, yiyo mpela i-VOA Ndebele. Nxa sesiku-live talk siyahlanganisa indimi, yikho uyabe ususizwa ke sikhuluma ngesiNdebele, sikhuluma ngesiShona, sikhuluma ngesiNgisi, kuyabe sokudibene lapho kuyabe kungaseyiso isiNdebele sodwa.
Also, let me take the opportunity also to greet our other guests. But before I do that, let me just say hello to Kuda Mahaso. Arikuti, arikuona aripanapa. Anzi, arikuimba yechimbo cha macheso chekuti waitangirei kwomusindo. Ndokutaura kwavari kuti Terence Makumbi atindifonerei. Hilda Nkomo, anzi, these two are trying to manipulate things. They also want to have the presidential post. Ndokutaura kuri kuita Mai Nkomo aripano. Clifford Takaka Baba aripano. Warren Munyama aripano. Messi Nyakabao. Anzi Hodi tinokuchingamidza. Gift Tichagwa arikuti ari pano ari kuBotswana. Ambrose Dangare ari pano apa. Anzi these we anzi please be serious. Anzi munonzwisisa here politics? Vanenge vachinyora zvekunyomba hativerenge maita henyu mukoma. Ambrose tinokutendai. Sister Nyara dzai Gumbonzwanda varikuti watching from Harare West and fully supporting women who dare. Definitely women are experiencing intense violence and bullying, including on social media. We have to denounce all violence. Saka mai nyara dzai kumbonzvanda. Sekuzoya kwamunoita vanoshanda nekune sangano reAfrican Union. Vari ivo ambassador we early child marriages. Vari kuti ivo. Atifanire kukurudzira nyaya iyoyi yekushungurudzwa kwemadzimai. Kunyanga pari pa social media sepano. Milda Chinye Chings vari kuti anga ari kutitaura kuti aiwa imi maridza havasa mai kupewa maridza vandimai mujuru icho kwadi tinokutendai sister Milda Ambrose Dangwera hanzi kutaura kwemunhu zvatataura zvezvo kuti hatisi kuverenga vanhu vanenge vanyora zvisingakurudzire tinokumbirawo kuti kana muchinge mapinda muchirongwa please musanyore zvinhu zvinodzikisira vamwe hatikurudzire kunyombana ipo panapa Gift Tichagwa ari pano Kathy Mars ari pano Miriam Pfeiffer ari kuti well said caller on point ari kufadzwa nezvataurwa namai Mativenga Tawanda Gwaze hanzi ndiri kuno kukaroi asi ndiri kunzwa kuti tina muzvare Linda Masarira vari pano panhare hello
makadi masora sei
aiwa taswera zvakanaka tambenge takuridzai pa press conference yenyu yamakaita nezuro mungatitsananguriro kuti kusvika zvanhasi pane zvamati maita here nechiitiko chakaitika maenda kumapurisa here zviri kufamba sei
pari zvino tiche takamirira kuidentifya vakange vari pamberi pekuita rusha iri vakatepotera matombo pari zvino tine zita rimwe chete asi takawirirana sebato titange taunganidza mazita ese tonovhura doketi rimwe chete rezvinhu zvakaitika paSupreme Court zvinhu zvinonyangadza zvinhu zvinoratidza kusakoshesa kwemutemo mukati menyika ino kusakoshesa madzimai mukati menyika ino chinhu chatoda chigone kunogadziriswa madzitare edzimhosva because kana takazvitarisa vanhu vanoona kunge vakadzi vari kuda kuhakira zvinhu asi vanokangama zvakare kuti mbiro redu remutemo musection 17 munotaura nyaya yegender equality muchitaura zvakare kuti hurumende inofanirwa kukurudzira kuenzaniswa kwemunhurume nemunhukadzi mukati menyika ino tisingatarise kuti ndezvematongerwo enyika here kumushando here kana kuti kuchikoro saka panguva ino yatiri tiri panguva yekuti tigone kunoongorora kuti munhukadzi acharemekedzwa semaremekedzerwo aaitwa pasi chigare hatisi kuzogara shure kana kusatarisa kana kuregedza kuti tione kuti kodzero dzemunhukadzi dziri kuenderera mberi dzisingambunyikidzwe mukati menyika ino
Saka pari zvino matimaenda kumapurisa here panyaya yechiitiko chakaitika ichi kuna amai kupi
ndaedza kutsanangura ndichiti tichiri kuunganidza mazita evanhu vatinoziva vanga varipo tozonovhura dhoketi rimwe chete nezvakaitika nokuti hazvibatsire kuti nhasi tovhura dhoketi rajabu watakaona ari pamberi pekutsvukiridza nekupotera madombo mangwana tozovhura rananga watisati taziva kuti zita rake ndiani tichiri kutarisa pamavhidhiyo tichitenderedza zvakare mastructure kuti ane waari kuziva ngaatumire zita kana tinotaura kuti mazita edu akwana tichaendesa zvakare kumadzikweta edu toenda kumapurisa tonovhura dhoketi iroro
Batai makadaro muzvare Linda Masarira uye zvinotoda kutora mukana unoyi kuti titi kuvateereri pane picture yatambokuratidzai ndamai Margaret Dongo mumwe weavo vatichaedza kuti vauye pachirongwa saka tichange tichitaura navo munguva inotevera asi tine muteereri pari zvino star
yes nisakuthasilowo mulaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo yes siyakwamukela kuhlelo mbane ngikhuluma la Yes, so kuthi umlaleli wethu khona Marvelous Party. Ngabona bese faka eceleni
ucingo lakhe. Yeah, you know, I think let's go to my Mativenga from
Yes, sizwe ke njalo sizwe likhuluma laphana Nkosikazi Mativenga lichasisa okwenzakalayo lokuthi abesilisa libona ingani labo bagcina besebenzisa besifazana ukuthi bebhidlizane bona bodwa. Bebathuma abesifazana abaningi abakunanzeleli khonokho lingabe likubona ngapi lokho kunhlanganiso zezimeleyo kumbe kwezombusazwe zonke kumbe kuzo zonke nje inhlangothi zempilo
kuvamile kakhulu enhlanganisweni zama-political parties ezombangazi kulapho kuvame khona kakhulu yabona indaba ekhona ngeyokuthi kulalokho abathi yi-women's wing women's assembly or women's league, whatever amabizo abizwayo kumabandla ayihlukene. Amadoda bayacelesa kakhulu nga omama belokhu bedlephana bekhona ngale kuma women's assembly. Kodwa umuntu owesifazane angavela abe esengani uyahohozela ukuyangena kulawo esingathi ngama main wing, hawu kulapho lapho abazaqalisa khona ukuthi manje sizamqala njani. Bazaqala batshele abanye abafazi abatshona lawe ukuthi babe yibo abaqalisa ukukhuluma okungalunganga mayelana ngawe. So mina ngiyakubona kakhulu kuvamile kakhulu kwezombangazi, yebo emsebenzini kulamanye ama-challenges ahlangana labo mama khona ngale, but ngasembangazeni isuka ibe kube le violence ebonakalayo, kube nodlakela khona lokhu okukhulunywa nguLinda ukuthi abantu bayebedikidela amatshe besebenzisa ama-youth labesifazane ukuthi bakulwise, ngoba bona vele bangamagwala phela mhlala amadoda ngamagwala. Yikho bengakuqondi bona ukuthi bazokulwisa bathatha ama-youth labanye omama ukubasebenzisa ukukulwisa.
Ngezinye indlela
lasemfeni thina abafazi yithe silala endlini lapho kulezi dumbu khona, amadoda bezidlalela itsoro bephandle bewotha umlilo.
Ngezinye indlela udlakela lolo lizange lilufice lisesenhlanganisweni ye-ZCTU.
Lwalukhona ntsho sayejula izandla, kodwa kwakuthiyene laphana sasitshaywa ngamapholisa, sitshaywa ngeZANU-PF ngoba sasisenza ama-demonstration. Sithi sesenzile ama-demonstration sibuye sibotshwe siyotshaywa ngale emapholiseni. Yikhona sithi kwamanye amabandla i-violence yakhona ikhona kodwa ichiyene ilomahluko kulaleyo eyenzakalayo ebandleni.
Ye, kuhlelo lweni loluyane lokuthi likhuthaza abesifazana ukuthi labo bevotele omunye ongowesifazana, ukhona selike lathola yini amazwi angani alethuka kumbathi liyenzani?
Amazwi okuthuka avele akhona.
Mm.
And kwesinye isikhathi uyezwa futhi ukuthi sizabe sichothozwa ngabanye omama beyibo abangani bayasisola ukuthi vele sizamani, ngoba bona omama bakhona bayabegijima lamanye amadoda kwelinye iganga. So mina ngithi hayi, ama-sisters ami sizafunda slowly slowly, sizafunda sicine sesizwisisa ukuthi into esiyenziwayo le eyokulwisana kumbe eyokuthi kulo muntu ozangena phakathi kwethu ayenze ukuthi thina singazwanani singabomama sonke, sizamele sithi one day sit down and say sisters, enough is enough, asikhulumeni sodwa thina, ngoba thina nxa noma singakhonana ukuthi asisazwanani thina asilakho ukulimazana, ngoba singabantu avele abanesineke, singabantu abagentle.
Yeah, if you can briefly summarize in English the ZCTU dynamics, what you are saying that is not just in politics, even in NGOs you can still find this kind of violence, and also on your voting campaign that women should vote for another female. I see you are also saying you also get some derogatory comments from other women, including the one where you say men are usually not brave enough and they let the women do all the dirty work.
Okay. I would like to explain that yes, everywhere in all spheres of life where leadership issues are concerned, women face all these elements of difficulties, issues of violence. But what I wanted to explain is that in my life during the Zimbabwe Congress of Trade Unions, it was not necessarily from within the organization per se, but most of the times it was from the police, the security people who would arrest us and beat us up when we were doing our demonstrations for the workers' rights. But also inside, I don't want to lie, there were also instances where within my own unit, and I was in the Commercial Workers Union of Zimbabwe, mm-hmm. when there was it was time for me to rise and take up a senior post in that organization, the men just rose up and erupted in violence. I remember on the 17th of May, 2005, mm-hmm. They beat me up and broke my left arm at our headquarters in Waterfall. That is one side. Then within the political parties themselves, when the women are still operating in the Women's Wing, mm-hmm. Women's League, Women's Assembly, the men are not so scared about that. But once the woman now begins to be seen as someone who is a rising leader, someone who is getting into those spaces which they call main wing or some top leadership position, the men just lose it. Mm-hmm. And they use the youth and they use the women because they are cowards. They can't face a strong woman. Because as you know, even in life, we sleep at the funeral wake. It's the women who are in the room with the body while the men are playing outside in the sitting around a fire. So these men are scared to attack strong women. So they use these youth and these women. And I am really begging the women and the youth not to partake in fighting wars on behalf of these weak, cowardly men. Because men of quality are not afraid of equality. So these youths and the women, please stop getting angry on behalf of these cowardly men.
Mai Matilinga tiri ipapo regaine mboverenga zvataurwa nemumwe pana Lucia Stella Mabugo arikuti true caller arikubvumirana nezvamuri kutaura nazvo. Kozoya Lily May arikuti no matter what Cooper's shortcomings are, calling her the H word more so by children is disrespectful and disgraceful. Whoever is behind this wants to humiliate her, and women should speak with one voice and say no to this behavior. In our culture, no child should insult an adult in such an undignified manner. Young women should state and clearly articulate how they want to be treated. Manzwa zvekutaurwa nemumwe ari pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Zvingagadziriswe sei mune ramangwana kuti madzimai vabatane sekutaura kwamuri kuita uyezve vazive kuti dzimwe dzenguva vanenge vari kushandiswa panyaya idzodzi dzekuti varwisane kana kuti vanyombane?
Zvekuti zvichatotora nguva tichiita zvidzidzo izvozvi. Saka tiri panyaya iyoyo, ndinoda kukurudzira kuti kumapolitical parties, mawomen's wing, ngatiite maworkshop anodzidzisa madzimai nyaya dzeleadership nekureiza awareness yemaissues akadai. Mm-hmm. Ndozvotizve vemasangano akazvimiririra oga, kunyanya-nyanya Women's Coalition of Zimbabwe, rinowandiro umbrella body yedu muno inedzila nezvemadzimai, maworkshop ngaawande, awareness raising ngaiwande, macampaigns ekuti madzimai tizive kuzvimiririra ngaawande. Mm-hmm. Tichidzidzisana kufamba nenguva nenguva. Kumapolitical parties ngakungorega kuti kana tine meeting yeWomen's League ndezvekungokudza maslogan. Ngatikwanisewo kuita slogan inoti munhukadzi mingi woye, toti woye, kwete kuramba tichiimba mazita evarume. Saka zvishoma nezvishoma, zvidzidzo izvi madzimai tichatanga kuona kuti izvo aiwa zvakanaka kuti titarisane semasisters, sana mai nana mbuya, tionesane kuti isu takafanana, zvinotigwadza muupenyu zvakafanana, zvinotishungurudza muupenyu zvakafanana. Nekuti kana vakushandisa, ukashungurudza mai Mujuru akabuda, ukashungurudza mai Kupe akabuda, ukashungurudza mai Mati akabuda, ndisiwani ndiwe, because kushanda kwakaoma kwawaita uchidzinga umwe wako, vanoziva kuti iwe ukazoda kuzvishandirawo pachako wakasimba zvokuti unogona kuvatorera chigaro. Saka next one anodzingwa ndiwe.
aiwa mashoko makuku tumobata yenyu makadaro tine mutereri ari panhare pari zvino rigaitende kuna caller. Hello.
Hello, magadizeni.
Aiwa tiri wadi mongoti gaga neshona ndozokupai kuna mzvare standard kile vari pano vataure nemine ndevele taura itinzwa. Tikutaura nani?
All right. Ini zvandiriba zvangotaura murutaura unanya chamakonja ndiriba kungotaura ndirikuda kungoti zvangu nyaya dzinoitika sekushungurudzwa kwevanhu vechidzimai mukati mematongerwo enyika zvinhu zvakashata zvisingaiti uye zvinhu zvisingakurudzirwi.
Aiwa, pakanaka.
Chinhu chandiba kutaura ndechekuti madzimai edu atinawo mukati mezvematongerwo enyika tanga tichikumbirawo kuti vaitewo sana mama Winnie Madikizela Mandela nana mama vanakaita sana the former lady to Jacob Zuma, Dlamini Zuma, vakadzikama. Ndivana mama wekuti pavanosumuka munoona millions of people vachivaomberera maoko, millions of people vachivasapota. Saka zvimwe vana mama vatinawo isusu kufebhuredero kuzimbabwe vane problem yekuti vanozomhanya havazotarisi chevane chevamwe vana mama vatinawo. We've got good examples dzavamwe vana mama vanogama mukati mezvematongerwo enyika vanoendawo pasi votarisa voona kuti zvinoda kufambisa negwara ripi. Saka mukazoona zvimwe zvinenge zvichiitika vana mama vedu pane pavanombozondomhanya ndijana nezvokonzera zvinhu zvakaita saizvozvo asi zvinhu zvatisingakurudziri. Zvatinokurudzira kuti vanhu vovanoita vari munezvematongerwo enyika vadzikame vazivisise vana mama vedu vatinavo.
Aiwa, pakanaka. Ndimunotaura Ndebele?
Yes, niyakhuluma njalo.
Yakhuluma le.
Nikumbona wako.
Alright mama, mina into efuna ukuyikhuluma into efuna ukuyitsho yokuthi omama etinavo phakathi navalezi ezombuso wezizwe sicela nje ukuthi abantu singatholakali sibadlengula singatholakali sibapetisa sibashaya or ukubabiza ngamanye amagama angayisiwo. Into esicelayo thina njenge-isizwe yokuthi sibaphathe kahle njalo sicela nalabo omama esinabo labo abangena kwalezi ezombangazwe ukuthi bakhone nabo ukuba nezifuka eziyehlileyo ngaphansi izifuka ezokuthi abafana nabanye omama abafana nabomama Madikizela Mandela nomama lo uDlamini Zuma uma ngibona bekhuluma phakathina kwabantu bebona inkulungwane nenkulungwane zabantu zibalalela inkulungwane nenkulungwane zibaqakazela izandla yiyo into esiyicela ukuthi nabo bebe ngomama abazehlisayo ababona ukuthi ngomama nempela xa ukuthi bebe ngomama abafuna ukugijima mara nento yokudlengela omama asiyifuni siyayala mara nathi siyacela nabomama esinabo ukuthi bekhone nabo ukuzehlisa kufana nomama wethu esinayo umama Itokozani Khube kuqala uyalile ukuthi akasafuni ukubambana noubaba uTsvangirai. Manje into eyihlupha abantu kakhulu ukuthi manje usefuna ukuba ngupresidenti alayenzi kanjani yena waya engafuni ukubambana nobaba uTsvangirai. UTsvangirai ethithi yena ufuna i-alliance. Manje ubaba uTsvangirai akasekho yena sefuna ukuba ngupresidenti ku-alliance kanjani yena ethithi yena waya engayifuni. Yabona ukuthi omama ethinawo iyo imistake encane nje abanayo mara yinto esingayikhuthazi ebantwini ukuthi sidlengele omama ethinabo nabomama siyabacela njalo ukuthi bezehlise nebhayibheli ukuthi omama kufanele bezehlise uma benomunye umbono beyenze njalo mara benendlela eyokuziyehlisa ukuthi nabantu nathi siyabasapota.
Ngezinye indlela uthi uzicelele yini ukuthi abantu bemethuke?
No,
ngokuthi wayenga
ngiyakhuluma ngebody size mama
ayo lami yes
ukubheka iside eliyi-1
ngithi
lento eyenzakele ithinte abantu abaningi kufana nokuthi ubaba uyacela ukuthi sengifuna ukuza nomunye umfazi umama oqala ethi hhayi lento angiyisapoti ngiyahamba mara uma ubaba etshona ephinde ejike ethi mina yini ingozi eyala yini eyakuqala wala mara wena uhambile uthi le nto angingeni isayifuni. Manje uma ujika uyojika kangani ngokunzwa abantu abaningi nami ngiyakubuza lo mbuzo.
Ye, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ukuxoxa lawe kuhlela.
nami ngiyabonga kakhulu mara lento asiyikhuthazi lento asiyifuni sidiphandi ngayo into ekuhlengeleyo mama.
Mm-hmm. Yes, yeah, he's also bringing another point that even the women must hold themselves in a respectable manner. So I'm saying what exactly is the beef here, and he's saying Miss Coupe shouldn't have, right from the start, she was against the alliance. So now why does she want to be the alliance leader? But when I asked him that, so are you saying she asked for it? He's saying no, but people are already waked up on her past actions.
Mm. Interesting.
Yes,
take
I understand. But, we have a caller before you take someone. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Kwazwa imakadiyenyu.
Siripho makadiyenyu.
Ndinofara chaizvo ndiri kunzwa zvakanaka ndiri Cape Town.
Ya, munoitwani?
Ndini Fredi Chihora.
Ehe, taura henyu mongoti ga nekuti nguva yedu yadyanana. Taura itinzwi.
Ah, think ucingo lakhe luqumile. Yes, and Mav, actually, just a short question to Linda Masarira before you can go to the listeners there. Miss Masarira, we understand that Mr. Chamisa actually issued an apology over the incident and said he's against violence. Did you as a party accept the apology and you feel it's genuine?
Honestly speaking, a statement is not enough. What we need are the perpetrators brought to account, because they are key members who are in the structures of the MDC led by Advocate Chamisa, who were there, and they actually know who those people were. If they are sincere in their apology, they should tell us who those hooligans were by name and actually help us to go and file for that police case in detailing the persons who were actually perpetrating the violence, the verbal abuse, and the derogatory statements. I think we have to go beyond statements. We have been a nation of statements for so long, but we need to walk the talk. If you are denouncing violence, let it be denounced in the court of law. Let those perpetrators of violence we brought to book. Recently, we saw Dexter Duna when he fired gunshots. He was actually arrested for that. So if we in the opposition cannot take our unruly elements to the police, to the court of law, I don't think we are anywhere near justifying the tenets of democracy in this country. We have to condemn all acts of violence, and we do not at any stage actually promote violence. So if we're not promoting violence, they should give us a list of names. They knew everyone who was there. We could only identify a few, but we want all of them to be brought to book, and they know who they are because they called them, and they were structures of the MDC led by Advocate Chamisa.
Ndobokubatsai muromo ipapo muzvare Masarira kuti mongotaura neshona zvamataura izvi kuti tinoona MDC yavachamisa yakataura iyo kuti ine urombo mune zvinyorwa zvavakanyora kwamuri. Uyezve pane vamwe vari pana panonzi Muzi Ncube ari kunyora pa WhatsApp kuti it's not true, it's not correct, this caller, President Coupe never wanted to be MDC Alliance president. Ndokutaura kuri kuita mwari panapa. Asi mimi semaonero enyu munotambira here nyaya iyi yekutsvaga ruregerero kwakaitwa neMDC yavachamisa?
Ruregerero harutsvagwi nemashoko kana nezvinyorwa. Ruregerero runotsvagwa vachititaurira vanhu vari mumastructure avo, vanga varipo vachitukirira, vachipotera matombo kuti tigone kuti nyaya idzi dzinogadziriswa madhitari edzimosva. Semapato anopikisa hurumende yezanupf, tinofanirwa kutungamirira by example nekuratidza kuti vanoita mhirizhonga zhowe zhowe kana bopoto vanoendeswa kumadhitari edzimosva kuti nyaya idzodzo dzinogadziriswa. Asi mapato anopikisa kana achitadza kuti aendese vasingatedzere bumbiro remutemo maererano nekutuka nekushoropodza nekukanganisa midziyo yevamwe vanhu, hapana kwatinenge tichienda. Mazuva apfuura takaona Dexter Nduna kuzanupiefu paakaridza puti, zanupiefu yakamuendesa kumadhitare edzimhosva. Saka naizvozvo isu tinoda kuti kana paine ruregerero ngaruuye richiti nanga tavasaspenda kupati, ivai mune kodzero
nekuti muvaendese kumadzitare edzimhosva ndiyo vanhu vakaita izvi nekuti ndiyo vanoziva ndiyo vakavashedzera maannouncement avachovadza kuti huyai mese mastructures edu mutisapote kusupreme court saka naizvozvo isu kana tichizvitarisa samadzimai agara ari ku sorry, can I say this in English? Because we are being elbowed out of politics. But what we are saying is, being elbowed out of politics is actually unconstitutional in regards to the constitution of this land. So when we start speaking of women participation in politics, we are not just pushing a feminist agenda. We are actually pushing a constitutional agenda, which is a constitutional provision, which has to be respected by every aspiring president in this country. But when we continue supporting aspiring presidents who have got no regard whatsoever to gender equality, which is enshrined in Section 17 and 56 of the Constitution of Zimbabwe. We are not doing justice to the constitution of Zimbabwe, which is supreme law of this land. Sakada izvozvo, tatoda kukurudzira madzimai ndechekuti ngatisarambei tichimbunyikidzirwa kodzero dzedu nekuti tinoda kuti tiri vakadzi kana tinogona kutakura mitoro yakawanda. Asi ngatisvikei pachinhano chekuti kana tichinge tatadzirwa ngatiendesei patinenge tatadzirwa ipapo kana zvichipikisa mutemo wemunyika ino kumapurisa zviende kumadzitare edzimhosva zvigadziriswe nekuti tikatadza kuita izvozvo kutadzirwa kwatinoita hakusi mupolitics chete kana mumishando yemaoko kana kuzvikoro tinoona vana vedu chaivo vari kumbunyikidzwa nemalecturer vamayunivhesiti pazvinhu zvazvitauriki nekuti vanosikana vanenge vachisvika kuti vakazvitaura hanzi achadzingwa chikoro kana kuti achafoiriswa tikaenda kumabasa zvakare mukadzi anenge achiziva basa rake asi ari kunzi iwewo kuti tichikupromoti tanga waita zvakadai nezvakadai asi tiri kuti semadzimai yangu yekuti tibatane tikurudzire kodzero dzedu kungava kuzvikoro kumabasa kana kumatongerwo enyika
ya batai enyu makadaro star over to you
yeah lapo ke isikhulumi nkosazana lo Lindia Masarira isikhulumi se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe besimbuzile ukuthi sizwile ukuthi umnumzana Chamisa uxolisile ngesehlakalo esenzakele ngunkosazana Khuphe lapho ayithukwe khona ngamagama amabi kodwa uthi yena abamukeli akukhulumileyo ngoba kabaqedanga ukuphonga ukukhuluma nje ukuthi lokho kubi kodwa ungalanye into oyenzayo akuphelelanga bekufanele ukuthi ngabe labo bajezisiwe abakwenzileyo lokho ngoba bathi kuyabonakala kumfanekiso le ukuthi lwana ngilwana lwana ngilwana labo bababonile abanye ngoba babazi kodwa iningi laba babazi ngakho ngabe umnumzana Chamisa wenza okunye hathi nje ukuphonga ukukhuluma kodwa siyezwa ukuthi silo umlaleli singayi kumlaleli bengicela ukukubuza Mrs. Matibenga ngamafitshane nje khona sizathatha umlaleli ukuthi wena la uyavumelana lakho ukuthi izehlakalo zodlakela lezi azi-adreswa kuhle
izehlakalo zodlakela zivele kubandla lonalelele MDC zivele zihlala zifikiwe khonokuyani esikukhulumayo ukuthi kuthanyelelwa phakathi kwekhapethi ngoba mina ngathethisha kusiba le parliamentary caucus eyayi-adreswa nguye baba ubaba ubaba uChandrai emi phambi kwethu njengama-MP esikhulumisa omunye usenator walapha e-Midlands ongumfazi wasukuma wangithethisa ngamagama angakhulumekiyo khonapha ecingweni ngathi ngisiyamtshela ukuthi kwenzakele lokhu wena ubona wabe senza lokho okwenziwe ngumfana elikhulume laye kuqala ukuthi usuqalisa ukuchwayisa the victim esikwenzwayo even emendeni ungahamba usiyotshela o-anti ukuthi ngitshayiwe uyeza sebesithi lawe ubothula nxa eseqalisa ukukhuluma ebuye edakiwe senichwayisa umuntu onguye ophambaniselweni
ye kuzwakele manje sesizaliquma mbijana lapho kwenze ukuthi kukhuluma omnye umlaleli
okay so I think time is really not on our side, but we just wanted to take Donald to just remind people that the Zimbabwe Council of Churches tomorrow has a march in which they are promoting peace. They are saying that, you know, they would like people to meet in Harare to actually march for peace, because they're saying there's just too much violence against women, violence within the parties, whether it's the ruling party or the opposition parties. So I'd like to thank all our valued guests. We had just now Linda Masarira, spokesperson of MDCT Kupe, and Star, who did we have?
And with Lucia Mativenga, PDP president. Oliver Lelisayo, Sitandekile Mhlanga, and City.
And I'm Marvelous Mplanganya, who is saying join us again next week. We'd like to thank all our valued followers on Facebook, VOA Shona Ndebele and English, and also all our callers. Thank you very much.